manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ikozvo vari detained by Residual Police Station. Vari kufesa in charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E electronic. Vachizivo pa 2018 general election vakaita 4 declaration kuti vaigara pamba baba vavo. Zvivanza.
57-56 Moro Street, Kronora B. Vaimbo emeya weguta reHarare, Herbert Gomba, vorara zvakare muchitokisi vakamirira kuendeswa kudare. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura zvakanyanya kwoita zvinhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora voronga nhaurirano neZANU-PF panopera sarudzo dzemabi-elections. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
China zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uko kunzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga.
Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Russia iyo yatemerwawo zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose. Mitengo yehupfu, shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu. Mumwe mugari weMuHarare, amai Rita Chikoto, vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro.
Lobeuzi tungoti vatova kuma around 240 bekasini around 280 muma tech shop cash saka makwiriro echingwa hachanyatsonzwisisika takutoshaya kuti vana tichavaisira chii muma lunch box nekuti chingwa chakudhura.
Izvi zvatsinirwawo navano wakatene
right now zvino zviri kukwira especially muma shops chikafu zvacho chaku kuira masaralizi edu isusu acho haasi kuchinja.
Sachigaro vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanoti hondo yekuUkraine yavakupa kuti vakwidzewo mitengo.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa goringaite 25% gorese rinodiwa pasipan. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose. Zimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi.
Tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinogunge dzichizoenda mumwedzi uri kutevera dzaku kumisa gross zvachose.
Vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yeZimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Supply yakakanganiswa, global supply yakakanganiswa, ma disruptions akaitika in terms of kulodwa ma shipments zvino affect zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvino affecta supply.
Vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika, vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi.
Chekutanga gorosi racho rinenge rakudhura, chechipiri rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya.
Munyori muZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemitengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja.
Tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops. Mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo.
Kusanaya zvakanaka kwemvura, kushaya simba kwedhora remunyika, chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kuti akawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vaimboemeya veguta reHarare vaHebert Gomba avakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wezvesarudzo vacharara muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana. Gweta riri kumirira vaGomba vaHarrison Nkomo vanoti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlenora B muHarare, izvo zvinonzi zvakatyora Section 37 Subsection 2 Paragraph E yemutemo wesarudzo weElectoral Act. VaGomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMDCT vaGilbert Mbwende, asi vaNkomo vanoti vaMbwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera vaGomba mhosva iyi. VaGomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekutengesa nzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo pavaive meya uye vaitariswa kumiswa mudare nezuro nenyaya iyi. VaNkomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwavaGomba hakusi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzemabyelection dziri kwomwedzi uno, vachikwikwidza kuve kanzura weward 27 uko vachatatsurana navaJefferson Matewe weZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNkomo pamusoro penyaya iyi.
Vari kufesa a charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph E yeElectoral Act. Vachinzivo pa-2018 general election vakaita false declaration yekuti vaigara pamba bababa vavo kuchiwa za 5756 Moro Street Glenora B. But iwo is true, muna 2018 vaigara pamba bababa vavo vakazomuvha after the election 2019. So that charge is baseless.
Tiri kunzwawo kuti vari kunzi vane vanhu vavakanyorisawo zvakare zviri kunze kwemutemo.
Aiwa chongo, people need to understand this thing correctly. Iwo udonga uri candidate Glenora, handiti when people are registering vasina maproof of residence vanoenda kuzek vanyora maafidavit zokuti ndozijonga kandemiri ndinogara panhamba yakati, obva aenda kwacommissioner of votes otingwa voenda kuzek undoregister. Right, so munhu akapara mhosva handindiye akaapplya kuzek akataura ndogara pakati vagomba vapinda pati. Not only that, vanhu vachiva havanzi vakaenda pavagomba vanhu vakaisa maadresi ekumba kwababa vagomba.
Saka vanotarisirwa kumira mudare riini
mangwana? Mangwana chitatu. Ndopanopera 48 hours now.
Tirikunzwawo vamwe vari kuti vagomba vakashungurudzwa kana kutoshwa pavakanga vari muusungwa. Ichokwadi here uye zvakamira sei? Saka vakasungwa riini? Imi segweta ravagomba munoti nezviri kuitika izvozvo? Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvo? Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemaby elections ari kuitwa nokuti tinonzwa kuti vachakwikwidza?
Vakaisa mapepa avo okukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections remagweletro commission. Hapana chinotadzisa vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo yepaground vakutokambenya. Iyo chete ndovari kubatwa.
Vane vamwe here vavakasungwa navo vavari kupomerwawo navo mhosva imwe chete? Tainzwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubatumira kare vachida kuitwa vachachishwa kumapurisa asi mapurisa akuvaramisa. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika inoti yakaitika kare kare. Vambwende vakazoongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kwete hazvisizvo. Varida kutoitwa nyaya iyoyo.
Vanga vari vaHarrison Nkomo vano vegweta riri kumirira vaimbweme yave Harare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbwe nhengo dzebhodhi rekambani yePetro Trade, iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukotaro zvemhando dzemoto vasoda zhemu, vanonzi vari kupikisa kumbomiswa kwavo basa uku. Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto vaive sachigaro webhodhi iri, Advocate Tinomuda Shechinyoka, vanoti danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kunzvenga kuferefeta kwavakanga vachiita nyaya dzeuori unonzi waiitika mukambani yePetro Trade apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti amai Zane Ledube avo vaive mutevedzeri wasachigaro, koti amai Gladys Mumure, vasimbarashe Eric Muriro, vaFerida Matambo, amai Gertrude Marabada, vaGodfrey Ncube, vaDakarai Mukuku, pamwe naamai Lillian Timvias. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vari kuda kuita nhauriranwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti zviri kuitwa nePollard pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vakatangira vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurira nawa mugabe goreriya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatida kuzama kuitawo kuenda kutsoka idzodzo dzavatsvangira.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu. Takaita misangano mitatu. Misangano yekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021, tichienda isu seMDC tatiine zvinhu zvedu 21 zvatakaenda nazvo kuna vaMnangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September vaMnangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvawirira nazvo, pane zvavanga vasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa mabai elections, tichingopedza mabai elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chihurukuro idzi ndechei chaizvo vamonzora?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzirisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzirisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, hurovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti muzvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuzvikoro kwacho iko zvinezvo hakuna maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara. Zvese zvinofanira kugadziriswa. Ndo zvakaita kuti zvigadziriswe nenhaurirano.
Asika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu dzivamonzora vari kuti makumedzwa neZANU-PF.
Zvakabhuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe. Hazvaireva kuti nokuti ataura namugabe munhu wamugabe, kwete Chandira akataura na Mugabe akaramba ine pato rake. Mugabe akataura na Smith kunange sao. Mugabe akaramba ine pato rake reZanu-PF. Mwonzora iko zvino ari kutaura na Mnangagwa. Hazvireve kuti munhu waMnangagwa. Handiwiririrane nezvizhinji zvinoitwa neZanu-PF. Ndoo saka tichipikisana nayo. Asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya. Tinoda kubvisa politics dzekungonyombana. Dzekunyimana mbeu, dzekunyimana zvinhu zvehurumende, ndidzo politiki dzatinoda kubvisa idzo.
Vamwe vanoti kosei musiri kuenda kuPoland nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare.
Isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita Poland yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chete. Ndosaka muchiona vatungamiri vese varimo, mutungamiri each and every one of them, mutungamiri wepati. Yezi matokerwe enyi.
Saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzo?
Sumaonera tinoita ndeye kuti nhau dzirano idzi dzinofanira kunge dzine vematongerwe enyika number 1. Dzopindawo vemachechi, vemasangano akazvimiririra, vematrade union, vemastudents, madzimai, mastakeholders mazhinji. Ndokuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji. Saka isu hatisi kuti Poland yakashata. Asi kuti tinoda kuti zvishoma pagadziriswe zvishu ipapo so that mapato ari muparliament anenge akamira ari pavo ega, but mukati imo vodaidza vanhu vemachechi, vanhu vematrade union, vanhu matraditional leaders nemadzimai. Tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhi.
Mubvunzo wekupedzisira, munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi?
Urongwa hatinawo ndewekuti tichipedza mabai election tirikupedza musi wa 26 March, ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaApril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Taedza kubata mutauriri webato reZANU-PF vaChris Muchangwa, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo pari zvino rakangotarisa zvakanyanya nyaya yesarudzo dza2023, uye kana paine nhaurirano dzinoda kuti dziitwe dzinofanirwa kunangana nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kuZimbabwe kubva muupoteri muBotswana zvichinzi zvinhu zvanaka, zvinoti mhirizhonga yave kuitika munyika pasarudzo dzemabai elections inoburitsa pachena kuti zvakakandwa mukanwa maMupere, nekuti zvazvinodai pasarudzo dzemabai elections kwokuzoti pasarudzo dzemuna 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Masvondo adarika mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vamboneni Ncube, avo vakanga vava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF, avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe. Musha wenhengo yeCitizens Coalition for Change vari Kanzura weWard 8 kupindura mudunhu reMashonaland and Central vaOso eShambare, vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo vemumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reTCC vatendai Biti, akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndeveZANU-PF. Mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyero. Mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezvo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mani pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika. Mapato akaita seZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa. Nemugovera, mapurisa akarambidza nengo dzeTripoli sekuita musangano wadzo kutsvaga rusigirwa munhandare yerudhaka kumarondera. Kunyange hazvo dare rakanga rapambume kuti musangano uyu uenderere mberi. Asi ZANU-PF yakaita musangano wayo kukaroi zvisina kukanganiswa. Muzvare Fadzai Mahere, avo vanova mutauriri weTripoli, vakaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti ZANU-PF iri kuita zvemhirizhonga muchire mekuona kuti mhomho yevana veZimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa.
Tikuzviona tose kuti vose veZANU-PF vari kutotya, vari kutodedera, vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima cheTripoli chakadai kuuya.
Masvondo mashoma afuura, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi, richiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakati rakanga raona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvematongerwo enyika, pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwevanopikisa. Vamwe vevave kuyeuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbove muupoteri pakamba ivapoteri yedhuku refugee camp iri muBotswana. Vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakora 2018 ne-2021 mushure mekunge sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rakabatana nedzihurumende dzeZimbabwe neBotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika. VaWeston TV, avo vanozivikanwa nerekuti panonetsa mune zvematongerwo enyika, ndemumwe vanhu vaimbomuupoteri uye vaudza Studio 7 vari panhare kwaMutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo reTripoli muchihwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa.
Nekuti hakuna kune protection yacho. Ukaita full exitism uchiti unozotizaka, you won't be accepted. Zvonongo chingoti unonowana refugee somewhere, kana kuti kungofunga zvekuti ndiwari kucha kuti refugee here futi. Ende uchitasana makora takagara tisina durable solution muchirefugee chacho, tongozonzi chiendai kumusha. Mwati hakusati kwanaka, munonzi kwanaka, patiyo zvizvo vanhu vari kutora ikoko.
Mumwe waimbomu upotere pamuzinda wedhuku refugee camp uyo ada kudomwa nerekuti amai Gura Jena chete anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru.
Ini semunhu akanga achigara munzvimbo yedhuki rakurova kuti 2023 kunenge kwakato.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwani vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level.
Vachipindura mubvunzo wangu wabvunzwa nemukuru webato reMDCT mudare reSenate vaDouglas Monzora munguva pfupi yapfuura, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana negumi nematanhatu, kana kuti 5,416. Vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevapfumbamwe kumashanaland East nemanikaland. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nemumwe vari muzvipatara zvemunyika mavari kurapwa chirwere ichi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia neUkraine dziri kuita dzimwe nhaurirano nhasi, kunyange hazvo Russia ichiri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine zvakasimba muhondo yave nemasvondo matatu. Nemuvhuro, nyika mbiri idzi dzakaita nhaurirano pachishandiswa vhidhiyo, asi hapana chakabuda. America inoti inotsigira nhaurirano, asi ichiti Russia inofanira kuratidza kuzvipira kupedza hondo iyi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Jen Psaki, havana kubvuma kana kuramba kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachaenda kuBrussels sondo rinouya kunotaura nevatungamiri veNATO. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere vanonzi vaenda muhoteri vachitiza hondo iyi. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vakatiza hondo muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Nhaurirano dzekupedza hondo iyi dzinonzi dziri kuenderera mberi kunyange hazvo nyika yeRussia iri kuramba ichikanda mabhambo muUkraine, izvo zviri kushorwa nepasi rose. Pane avo vari kutiza hondo iyi, pane zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro munyika iyi zvakapotera kune dzimwe nyika zvimwe zvikadzokera kumusha. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanira kupa rubatsiro rwakasimba kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzokera kumusha, sezvo zvichikwanisa kunge zvakatarisana nematambudziko akawanda ekusagadzikana mupfungwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Ranga.
Chanikataura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic. Sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya, you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo pamusana pekuti pamwe vaiva vanozoita kana weird dreams, things like that. Zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rwupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo, just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk, zvakaita sana COVID kana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions zvinoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaone kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologists nemapsychiatrists kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vawanikwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge ichivapa maservices atiri kutaura emedical kuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation achinjwa nenyaya yehondo, vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga ari kutarisira. Saka vamwe vanga vari pamascholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students waya ari kudzoka kumba in all ways that they can, financial, even accommodation. Sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important, kuti hurumende understand kuti what have they gone through, and making sure my different experts are available to support these students.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti mirare zvakanaka vateereri.